Spit it! Spit it! Tangazakarunga zvinhu tose tichiti takutonogara tose sachose obiroge kasi muruda muruda osanisiya nechidana nandega inewe ndinawe andikusiya ndina kwandinoenda mudiwa wangu
imi newe takanopindawo nemoyo
Ndikare ndakafenza pauri ndakapeja Patrambane ndokuda man Iwewe neni siva tiri chin one Apa ndakachi chuma Chiswinya swinya ndakachi wina Yomsia chikwina kwina Kusia wakirara uchi shinya shinya
Imi newe takano pinda one moyo Rudai moto roto na mutu cha amai Azidi chikoro
Na ndivo